Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu chikunguru 6/2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvino izviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoita musangano mudunhu reMidlands vachivimbisa vanhu kugadzirisa zvose zviri kunetsa munyika. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoitawo musangano kumberengwa vachivimbisa vatsigiri vavo shanduko kana vachinge vakunda musarudzo. European Union inoti Zimbabwe ikaita sarudzo dzakachena zvichabatsira zvikuru mukugadzirisa ukama hwayo nenyika dzepasi rose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weZANU-PF uye varizve mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanga vari kugokwe nhasi vachitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa musi wa30 chikunguru. Vachitaura vari pachikoro chemapfungautsi primary kugokwe kwakare, vaMnangagwa vati vari mubishi rekutsvaga rutsigiro kuitira kuti vadzose masimba kune veruzhinji. Vati izvi ndizvo zvakarwirwa nebato ravo muhondo yerusununguko kuitira kuti masimba agare ari muvanhu.
Pamberi nokubatana pasine mhandu. Makadima comrades, tavuya Revolutionary Party yedu yeZANU-PF yakaunza rusununguko munyika yeZimbabwe kubvisa kuvachena kuti zvitonge isu vatema. Tinosungirwa kuita sarudzo yokudzokera kuvanhu kutsvaka masimba okuramba tichitonga. Murwendo iroro kune vanouyavo neparutivi vachiti vanodavo havarambidzwi, vanoita kuti mutambo unakidze.
Vachitaura nezviuru nezviuru zvevanhu zvaungana pachikoro chemapfungautsi, vaMnangagwa vati hurumende yavo ichamutsurudza makambani anga avhara kuitira kuti nyika iwane mari inozoita kuti ishandiswe mukuvamba makambani matsva. VaMnangagwa vasimbaradza nyaya yekuti hurumende yavo yakazvipira mukugadzirisa upfumi hwenyika kuitira kuti vanhu vawane mabasa uye vekunze vauye kuzoshanya munyika.
Edu makambani ari muno tichatsigira kuti amutse makambani angafa, akudzirudze makambani aripo. Pamusoro paizvozvo tichiwanazve makambani anobva kune dzimwe nyika achiuya muno kuzovaka mafactory nemakambani in the mining sector, agricultural sector, infrastructure development, ma roads and railway, manufacturing, ICT, tourism. Achiega uboni.
VaMnangagwa avo vakatora masimba mushure mekunge vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vamanikidzwa kubva pachigaro nemauto aitungamirirwa navaConstantino Chiwenga muna mbudzi gore rapera vabvuma kuvatsigiri vavo kuti Zimbabwe yanga yaparara zvechokwadi. Asi vati sezvaitika muJerusarema yakanga yaparara vachaivaka zvakare kuti ive chidadiso. Vatiwo rusununguko rwenyika rwakaunzwa nebato rinozivikanwa nemunhu wose nokudaro hapana chinovatadzisa kuvaka Zimbabwe itsva.
We are building our economy. Jerusalem yedu yakanga yaparara taikuivaka ibwe pamusoro pebwe. Ibwe pamusoro pebwe. Ibwe pamusoro pebwe. Nyika ingova kwino kungounganidza uchingounganidza kuti avangwana kune kwava tererini yevarodzi. Aiwa ibwe pamusoro pebwe. Ibwe ndokuti mudhuri atinovaka nyika inosimba nokuti inenge yakavakwa zvino ungwaru. Mabusinessmen ataitaona waya. Ko iyo independence yedu yakabva kupi? Yakaunzwa nani?
Musangano waitirwa pachikoro chemapfungautsi unozvidza mutongo wakaitwa musi wa26 chikumi nedare repamusoro rekumasvingo iro rakati ZANU PF haifanirwe kushandisa zvikoro kuita misangano yayo. Dare iri rakatiwo ZANU PF haifanirwe kushandisa vadzidzi nevarairidzi kanawo midziyo yezvikoro. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri weZANU PF vaSimon Kayamoyo kuti tinzwe kuti sei bato ravo riri kuzvidza mutongo wematare. Mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vaitawo misangano kuMidlands uko vavimbisa shanduko kuvatsigiri vavo. Vachamisa avo vari kuitawo misangano iri kupindwa nezviuru nezviuru zvevanhu vati havasi kuzodzokera shure panyaya yekuti munyika muitwe sarudzo dzakachena. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Tanga tine misangano yakanaka zvikuru nhasi. Tatine manyaro kuti tanga tabva kunorova nacharandura kwachikuru manzuko nhasi tazorova pakerapo umberengwa we nepamataga kunova muumberengwa zvezvakare. Misangano yataita inonwisa mvura ruzhinji ruri kutsigira. Tinotoshamisika kuti ipapa vangada kuti vanohwina vanenge vachihwina nekupi kunze kwedu isu. Rutsigiro rwatinarwo runotishamisa. Hatina kumbowana rutsigiro rwakadai kubva tichitanga bato muna 1999 naDr. Tsvangirai mukuru wedu wechitima chitima cheshanduko. Taona rutsigiro kuti rwanyanya moziya vakasiya vadzara yatumbuka zvino nyika yoguta nemutero. Itakunatsa unoona kuti rutsigiro rwacho rwaenda mberi. Handioni vangada kumira kana vamutangagwa kana ani zvake angakwanisa kumira nesu pasarudzo iyi. Kungopukuta nekuti vanhu vamirira mbovha yemufaro, vanhu vamirira kurohwa havo nemunhikwi wekusununguka uri kuuya pana Chedzila.
Zvii zvimwe zvamaudza vatsigiri venyu muMidlands umu zvamuri kuronga kuti munogadzirisa mukasarudzo?
Tisati taenda kunoronga tinogadzira tikasarudza ndavaudza kuti taita mangange nezek navamunangagwa tatadza kuwirirana nenyaya yeballot paper tikati aiwazvo hakuna anogerwa asipo kukanyaurangana. Matsotsi agerani saka tati ipapa patasvika pamvura yacheka makumbo isu tinoda kutinwa kusarudzo musapeti July. Asi sarudzo idzodzo ngadziitwe neballot yatawirirana, ngadziitwe nesyllabus yatawirirana, ngadziitwe nezamanition ratawirirana, kwete kuti mumwe anoda kupinza mapepa asiriwo anozopedzisira kungoshanduka. Zvatiri kutaura tinozviziva nokuti tiri kuudzwa mashoko nevanhu vari mudhuze mujinga reiva vari kuronga usoti hwakadai. Saka vari kumusorosoro kwehurumende ikokoko mumujeje dzechai mumuhuro yehurumende youche patiri kuwana soko makuru akadai. Saka hati kutaura zvatinoziva endi tacho hatizotendi kuti tiende kuelection. Kana titi election ngeballot ratina kuwirirana zvapindwa nani kupi nguvai rofamba sei kusvika rasika muruoko rwevanovhota vanova varidzi yedu. Saka tisoti tese takavhura maziso tine mabinocular tine mamicroscope chaiwo kuda kuzva magona zvii zvinoitika. Tazopinda hedu taudza vanhu kuti Midlands yakatikoshera kunyanyanya mberengwa. Marozi akaparara unoyatoona kuti hapana hurumende ine hanya. Unoonawo kana upenyu hwakaderera zvikuru zvaandibata mwoyo zvakanyanyisa. Hakuna development kubva muhurumende haiko zvachose. Apa gedhe hapana munhu taita mutungamiri ine dambudziko nokuti kune vari kufudza mombe negodzi saka panotoda kuti otangwa pasa nyika yende mberi ndozvatakataura nyaya dzedzidzo nyaya dzeutano nyaya dzezvikoro nyaya dzekuti totangopinda togadzirisa nyaya yemari sei tine urongwa hwakanyatsochena hwokugadzirisa nyaya dzekutavani pakubudirira kwavo mumagadheni mavo kuraya nyaya dzemagetsi nyaya dzemafoni hakutori nadetwei ukatarisa kunana teara kuvana econet zvinova zvinonyadzisa mabridge anondomoka tasvika pane imwe bridge rinotonzi gwamaticha kuti kunoorohwa maticha achierera nemvura kwanaya saka hazvinhu zvandirwa asikati hai dambudziko taakuya nepirisi renyika richapedza dambudziko rakaoma.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachitaura vari parunhare vari kumataga kuMidlands naBlessing Zulu weStudio 7. Apo vamunangagwa vanga vachivimbisa vanhu kugokwe kuti vakazvipira kuvaka patsva Zimbabwe nengo dzemapato anopikisa dzanga dziri kuchema nerekuti dziri kumanikidzwa kuenda kumisangano yeZANU-PF uye kuti dzichaitwa danda mugotsi kana ZANU-PF ikakundwa musarudzo. Tabata nengo yeThe African Democrats vaMakoma Chona kuti tinzwe zviri kuitika.
Tikangonyarara ka election inouya vanotyidzirwa ana mbuya vachagona kuvhota zviri pamutemo vechidiki vanobva vagara kumba vachanovhota vachitarohwa vanoenda kumabhawa vachaende vachitya kunomwa ikoko aiwa election iyi ndeyepeace ndeyerunyararo isiwo takamirawo the African Democrats noti kwete hazvibvumirwe saka munhu atirova mapurisa akanonoka kuuya tokwanisa kubata munhu iyeyo tozopa mapurisa tamutora kamuti uyu ndiye munhu ari kukonzera dirizhonga mudunhu redu noti tikarega kudaro vanoramba vachingotirora makore nemakore election after election even besi yani kuna sabu ndakadzidza naye ndakakura naye zvondikatyamadza kuti ndiye wokutungamira again achiti aiwa zvinotaura zvepeace ndezvavo isi toenda chirova vanhu kusvika ZANU yahwina kana yahwina vamunangagwa vahwina vanhu ivavo hapana zvinoitwa aiwa izii ndichamushanyira ndamushanyira ndotisawira iwe worutaura zvekurova vanhu chitanga isusu toenda zvedu takawanda toti chitirova tauya isusu because hatisi vezanu asi tiri zvizvarwa zvemuno.
Mharidzo yemutungamiri wenyika vamunangagwa yavanoparidza yakuti runyararo runyararo tingati vanhu here vari kuvatsigira vasiri kuteerera kana kuti vari kungotaurawo zvavo mashoko paruzhinji.
Pane kaviri vateereri vevoice of America pane kaviri pane inini ndogona kupa meseji yokuti aiwa toda runyararo asi munhu ini anondiziva chaizvozvo maleftenants vese vakaungana kwandiri vanenge vatoziva code yani inenzi secret code yokuti ndikati runyararo ndikataura kaviri kana ndikatsikisisa kuti runyararo zvogona kureva opposite kana kuti vanhu vaya vanenge vaitoziva kuti vachingoenda chete takutodhira nemi vachiziva kuti vamunyangagwa vangofuratira hapana zvavachaita mapurisa hapana zvavachaita asi pari zvino hapana kana mumwe akasungwa tongoonawo zvenemanyika yese zvayo vese vaiba vaya nanhasi vachiri panze.
Avo vanga vari mumwe wevari kukwikwidza musarudzo yemumiririri weSesame kugokwe vaMakoma Chona veThe African Democrats vachitaura vari kugokwe kwakare. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318 namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. musakanga nwe kufarira Facebook page redu VOA Shona. Magaterera ku Studio 7. Tiri kutepenyura tiri mu Washington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare redzimhosva rinotonga nyaya dzeuori muPakistan ratongera vaimbove mutungamiri wehurumende vaNawaz Sharif kugara mujeri kwemakore gumi uye rikavabvisisa faindi yemadhora mamiriyoni gumi nechidimbu zvichitevera kukundikana kwavo kutsanangudza kuti ivo nevana vavo vakawana kupi upfumi hwavainawo huri kunze kwenyika. Dare iri ratongerawo mwanasikana wavo Marian Nawaz kugara mujeri kwemakore manomwe uye rikamubvisisawo faindi yemadhora mamiriyoni maviri nechidimbu. Dare iri ratiwo upfumi hwavaNawaz huri kunze kwenyika hutorwe nehurumende. Vari kutungamirira chikwata cheEuropean Union chiri kuongorora sarudzo dzichaitwa musi wa30 chikunguru vaAlma Brook vanoti kuita sarudzo dzakachena kunobatsira Zimbabwe pachirongwa chayo chekugadzirisa ukama hwayo nedzimwe nyika. Munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi, Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera. Todzokera kuna Godwin Mangundla atipe nyaya yezviri kuitika nava Alma Brook.
Vachitaura nevatori venhaume Harare nhasi, vaBrook vati zvakakosha kuti Zimbabwe iite sarudzo dzakachena, vachiti izvi zvinorerutsa chirongwa chayo chekuda kudyidzana nedzimwe nyika mushure mekunge ukama hwayo nenyika zhinji dzepasi rose hwadzikira pasi peutongo hwavaRobert Mugabe. Vati nekuda kwaizvozvo zvakakosha kuti Zimbabwe Electoral Commission iite basa rayo sezvainotarisirwa kuita, uyewo kuti basa iri riitwe pachena kuitira kuti vese vari musarudzo vagutsikane nemafambisirwo esarudzo.
The credibility of the election process is important for the future reform process of the country.
Kuita sarudzo dzakajeka kwakakosha pane zvese zvichada kuitwa neZimbabwe pakudyidzana nedzimwe nyika panyaya dzeupfumi nematongerwo enyika. Saka chikumbiro changu ndechekuti dai SEC yaita kuti sarudzo idzi dzichene.
Vati sezvo Zimbabwe ichizivikanwa nekuita sarudzo dzine mutauro, pari zvino pane vamwe vane chivimbo nemafambiro ari kuita zvino. Kunyange hazvo pachine zvinhu zvakawanda zvichiruda kugadziriswa. VaBrook avo vakasangana nemutungamiri wenyika vaya masoro Munangagwa, sachigaro wezeka Mai Priscilla Chigumba, vatori venhau, mapata anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira, vati mumisangano yavo mabuda zvichemo zvakati kuti uye shuro yavo ndeyekuti dai zvichemo izvi zvagadziriswa kuitira kuti sarudzo dzisaite mutauro. Vatiwo vakanzwa zvakataurwa nemauto kuti acharemekedza bumbiro remutemo yenyika pasarudzo, asi vakati ZEC haifanire kuita zvinhu zvinoita kuti vanhu vafungire kuti sarudzo dziri kubirwa zvakaita sekushandisa mauto pasarudzo. Chikwata cheEU chinotiwo hachina kufara nezvachakaona pachakadeedzwa nevamwe kunoona kudhindwa kwemapepa ekuvhotera kuFidelity Printers svondo rapfuura. EU yatiwo chingave chinhu chakanaka chose kana zvinhu zvese zvikaitwa pachena. Mutevedzeri wemukuru wechikwata ichi vaMark Stevens vati mafambisirwo esarudzo anosiyana-siyana, uye kune dzimwe nyika kudhindwa kwemapepa ekuvhotera kunoitwa pachena vese vanokwikwidza vachiona, asi vatiwo kune dzimwe nyika vanoita zvinhu muchiwande sezviri kuitwa muZimbabwe. Akandike kutanga mukati memakore gumi nematanhatu hurumende yeZimbabwe ichikoka European Union kuzoongorora sarudzo. Hurumende yava Munangagwa iyo yakatora matomu zvichitevera kudzingwa basa kwava Mugabe muna Mbudzi gore rapfuura nemauto, yakakoka nyika pamwe nemasangano ekunze akawanda kuti azoongorore sarudzo sezvo ichiti sarudzo idzi dzichaitwa pachena. Zvichakadai, vakasanobata chinzvimbo chemiriri weAmerica muZimbabwe amai Jennifer Savage nezuro vakati America inoda kuvandudza ukama hwayo neZimbabwe zvisinei nekuti ibato ripi rinenge rakunda musarudzo. Mumashoko avo pakupemberera zuva rekuwana kuzvitonga kwenyika yavo, amai Savage vakati America inotarisira kuti sarudzo dzinge dzakachena uye vave kutoona mberi zvirango zveupfumi zvabviswa pane nekudzidzana kwakasimba pakati penyika mbiri idzi. America yakatemera vamwe vakuru vakuru muzanu PF vainoti ndivo vaibira sarudzo kutyora kodzero dzevanhu pamwe nekuita zvese zvaitadzisa nyika kuve neutongi hwejekerere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Bazi rezveupfumi nhasi raburitsa mashoko ekuti kushomeka kwemari yekunze, zvikuru dhora rekuAmerica, zviri kupa kuti zvinhu zviri kugadzirwa nevemaindastiri zviderere zvakanyanya, uye munyika mushomekewo mukaka sezvo pasina mari yekutenga mishonga yezvirwere zvinokonzerwa nezvikwekwe pamombe kana kuti tick-borne diseases. Uwandu hwemukaka waderera kubva pamarita mamiriyoni gumi nemanomwe kubva pamarita mamiriyoni gumi nemanomwe nezviuru mazana masere mumwedzi mitatu yekutanga kwegore. Izvi zvabuda mugwaro remwedzi mitatu yekutanga kwegore kana kuti quarterly bulletin. Blessing Zulu weStudio 7 abata mumwe mutevedzeri wemukuru wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya kuti tinzwe zviri kuitika.
Kushaika kweforeign currency kudokanganisa zveupfumi hwenyika. Choto vachirongwa chatofukidzira kuti panopera maelections apa hurumende itsva inenge yasetwa inofanira kutarisira kuti tiita sei nenyaya yekuti foreign currency iuye munyika tiiwane, kana kuti iregulatwe zvayo kuti zvinhu zviite zviri nyore, vanhu vagogona kuva nourongwa kuziva kuti mangwana zvinoita zvakati nokuti mari yakati iripo. Zvava ichokwadi kuti kana even production yemuindustry iri kuafectwa nenyaya yekushayikwa kweforeign currency. But foreign currency kuuya kwaya kune tato exporta. Zvino hatina zvokuexporta iko zvino because production yakadzikira kumamines. Ndokwatotofunza kuti kwaitwa ikoko tagona kuingiriza migodhi inomainwa tichigona kutengesa zvinhu zvokunze, ndo zvinogona kubatsira. Izvo ichokwadi handisi kuti zvinomborambwa, and zvandifadza pakuti hurumende pachaya haisi kuda kuwanziridza zvinhu inozvibudisa pachena zvinenge zvichiinetsawo. Ichokwadi toda kuti tetawana kuti taexporta zvinhu zvakawanda ndokuti mari yadare ipinde munyika.
Matimi kana zvichibvira mari inofanira kuonekwa kuti iri kufamba sei kana kuti kwamuri kuti kuregulatwa.
Munoziva kana munhu uri makambani fanika matoo sevens aisusu inonzi formal muchirungu, formal business, rototi togona kungowana foreign currency chete kana ichibva nokumabhangi. Saka mari ikange ichigona kuti kana ikatengeswa zvinhu kunze youya yose nenzira dzakarurama dzekumabank system, production inoingiriza nokuti zvinenge zvine zvaane mutemo unenge uchitarisirwa nenyika kuti zvotongwa sei, zvofamba sei nemari dzacho. Izvi zvimwe zvokungoti mazuva ano zvomumaparo mumaketi hauzozi kuti mari inofamba sei.
Mumwe mutevedzeri wemukuru wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vange vachitaura parunare naBlessing Zulu weStudio 7. Nasi tiri kuda kumbonzwawo kuti madzimai ari kukwikwidza ari kuti kudii nezvesarudzo dzegore rino.
Inini zita rangu ndonzimera Mahoka, ndiri kuHurungwe East Constituency kumashonaland West Province. Pati yedu isusu National Patriotic Front ndo pati yedu. Isusu kuvanhu hatisi kuvimbisa, tisi kutoshanda kwete kuvimbisa, kutogadzira mabridge izvozvi patiri kutoshanda izvozvi.
Ndiani ari kutungamira bato renyu ramunotsigira iri?
Bato redu isusu ari kuritungamirira iye zvino. Hatina president isusu ku NDP. President wedu isusu ndiShamisa. Shamisa ndiye achapinda paupresident, tinotora udeputy.
Pane vamwezve vangati amai Mahoka tinovaziya vachimira mira vari kuzano PF yava Mugabe. Chii chavangazosandura chamakatadza kusandura muri pasi pava Mugabe?
Zviri zvokusandura zvakawanda zvatoda zvisanduke nokuti mbavha dzanga dziripo. Handi makanzwa ivo pavakabvisa vamugabe vachiti pane mbavha dzakakomberedza vamugabe. Mbavha idzodzo ndodzatatidza idzodzo kuti tisandure kusina mbavha dziriko.
Asi ndanzwa muchiti imi muri kutsigira vachamisa, zvinozobatana papi ipapa?
Isusu takatobatana neAlliance because toda kubvisa junda yakabvisa baba vamugabe vachiti baba vamugabe vakura.
Ini ndini Susan Matunga, ndiri kumirira zvakarendera foreign candidate. UN Service Constituents. Zikumiri randiri under MDC Alliance. Inewa ime kenga miriwa. Na advocate mwesu nchamisa. Zandri kuvimbisa mwane. Mdini mwanda kamiriwa. Mdini mwimbisa kuti. Tikaenda mchuate tisama jinaini. Kuti ndizu mjinaiti. Sino vota. Mchuate tijulai. Tikaenda tino kuvotera advocate mwesu nchamisa. Upeni wedi unewa umechinga. Mgovernment of National Unity. Wacha misa wakangalari part of. One of the ministers. Chinja. Haka chinja pasina kana maka. Mishoma shoma ya yakata ura ya jakabasha itika. Takandineki yunde chekuti free maternity kumazimai. Hiyozo zine zine zine. Kwa nisa kungo tongo chinja. Pasina kana mazua. Mazimai za kara pisi nesangani mkere kuti. Nya inheritance ya kuti tika free. Wane warume tika saro zizi sirkazi. Atina ameti miririya. Ase njino zila kutu wacha nisa waka pinda pati gara. Nya yaize zizi zine inheritance. Zino zine kire kire sema zimai.
Zino zi Monica Mchangwa. The Minister of State in charge of Manicaland Province, the new candidate as a senator for Manicaland Province, Tributa Basa Guru School Kutara Nevano, Kutiranwe, Taiwo, Zubitwa, Nehurumende, Dispensation, Nofano Wakuma Votera, President Idi Mnangagwa, Kutelape Mandate, Yepende Zamberi, Nekubindu Rajinu, Nekukadrisa Nikailino, one out of the Zakakan Ganesa, maybe the previous administration, and there is another one, Nam Gadi Zigadri Squeeze.
Ayo madzimai ari kukwikwidza musarudzo achitaura naMarvelous Muhlanga nyauye weStudio 7. Mumitambo yeWorld Cup yatambwa nhasi, France yakunda Uruguay 2-0, ukuwo Brazil iri kutamba neBelgium mumutambo wemaquarterfinals. Makundano eCastle Lager Premier Soccer League adzoka kubva kuzororo achipinda munguva yekubvisa varume muvakomana. Michael Kariati anotipanya iyi.
Sezvo iri nguva yekubvisa varume muvakomana, hapana chikwata chichada kurasikirwa nemapoints, kusanganisira pamutambo wevavakidzani veCapes United neHarare City uyo uri muRufaro Stadium mangwana. Zvikwata zvemuHarare zvasaririra zvikuru makwikwi aya, asi Capes United iri kurwisa iri pachinhano chechina, mapoints 15 pasi peFC Platinum iyo iri kutungamira nemapoints 44. Mutsigiri wemagreen machine vapedzisai musharu vanobvuma kuti zvemukombe zvaramba, asi vachiti ivo vari kuda mapoints ese kuti vazadzikise chinangwa chavo chekupedza vari pazvikwata zvina zvichapedza zviri pamusoro petafura.
Kutokoto wechi doye tangoramba takamendena mapoisini kuti timisa naya ichiroho kuti tikatopedza kuti mutop 4 zvekuti zveliga hatichatombotarisiri nemamiri akaita chikwata chedu.
FC Platinum ndiyo iri kutungamira ine mapoints 6 pamusoro pengezi Platinum Stars, zvekuti iri kutarisirwa kuwedzera utungamiri hwayo apo iri pamusha neZPC Kariba musi mumwe chetewo madamburo aine rwendo rwakaoma kuHerentals College. Muongorori wemutambo wenhabvu vaInnocent Labu vanoti vachitarisa mamiriro akaita zvinhu, FC Platinum haisati yatora mukombe, asi vachiti kugona kunenge kudada inokwanisa kutorerwa mukombe nengezi chete kwete nechimwe chikwata.
Ngasa jerere yaya maplatinum yaya nukuti maplatinum yaya akato simba kutesa nuko na utora kana iye mungezi between the two.
Lloyd Mtasa oyo akadzoka kuDynamos mushure mekudzingwa kwemasondo maviri ari kutarisira kusimudza chikwata chake zvekare apo chiri kusangana neChicken Inn. Asi mutambo uyu hauna kupfava sezvo Chicken Inn echiri netariro yekutora mukombe uyu apo iri pachinhano chechitatu patafura. Highlanders iri muNational Sports Stadium nesondo ichidamburana neBlack Rhinos. Mitambo pakati pezvikwata zviviri izvi unowanzosimudza vanhu pazvigaro zvavo nemufaro kwevaminetsi ese 50, zvekuti uyu haungasaririre. Mimwe mitambo iriko sondo rino yakamira seizvi: Mutare City Rovers vs Nichrad, Blower Chiefs vs Yada, Chapungu vs Blower City, Shabani Mine vs Triangle. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabata tashika kumagumo, ndoku onika indini Ivan Zininga, ndiri mu Washington DC.
Soku izika, tisenda baku VOA Ndebele.